Achitaura nhasi pamuzinda wake wepakare paye pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvemitambo, mutukudzi ati hurumende inofanirwa kuve nehanya kuti igokwanisa kuyamura vanhu vanoita zvemitambo nekuimba. Mutukudzi ati kushaya hanya nezvemitambo kwevatungamiri ndiko kunoita kuti zvemitambo zvisabudirire munyika.
Epolitician akabuda akasimudza mureza wake unenge wakamirira vanhu vake. Muzimbabwe vanhu vanowirirana nepfungwa dzake ndo vanomiririra, but an artist akasimudza mureza, if including mese amugoni kuzvigadzirisa izvo, that's ndo magariro azvo, ndo zvazvitori. Usadheveri maartist because muri maposition. No, maartist ari pamusoro penyu, ati ndinotaura kuti huyu a saka tokumbira, tokumbirisa attitude. Attitude yenyu ngaive the right attitude inoita kuti maarti afambire mberi, nokuti ndiwo anokumiririrai kwamusingakwanisi kusvika. Ikava right, tumwe twese tinoita fall into place because mune chido neati yao, mune chido neartist wa.
Mashoko aya abuda pamberi pasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemitambo vanhevhakanye, iyo yashanya pamuzinda wepakare paye ichida kunzwisisa nezvematambudziko anosangana nevaimbi. Mutukudzi ati matambudziko evanhu vanoita zvemitambo ari kuramba achiwanda gore negore nekuti vezvematongerwo enyika havazive zvakakoshera nyika. Mutukudzi apa muenzaniso wevana vanosvika mazana mapfumbamwe vaibva kunyika dzakasiyana siyana vakadzoserwa panhandere yendege mwedzi mishoma yapfuura.
Vana vanenge venaiti nevekunoya nevenaiti vauye kuzimbabwe apeno kamisteki akangoitika kadikidiki paairport vakadzorwa ipapo. Isi kuno kutapedza mwedzi mitatu tichirongedzera kuti tine mutambo muhondo rokuuya panhanda. Zvakatengwa dzimai kwakatenga dzinyama vachitira vanonaiti vari kuuya ministro anga aripo. Saka I think attitude ikaguma ade communication ikatenga famba zvakanaka vanenge vanambudzoro. Fungai kuti imari yevana 90 vari kuuya kunyika muno vaipidza mari iyi nyika chiche vaitakura chii out of here. Aneo, but zvakakundika because ministry ndo angu aripo havichavataita about it. Takaedza kufambisa hazvakwanisa kuita chinhu because at times madoors rinovhurwa unowana sekuti dzakanati.
Izvi zvatsigirwa navabenard Gore avo vakaremara vanoti vakayamurwa vaite dambudziko munyika.
Mufunge tikabatsirwa tikasimudzirwa we even become a less burden to the state. Tikaramba takatarisirwa pasi tinomboramba tingori burden kupi kunyika kune constituency yevanhu vakaremara yakasaririra isingatarisirwi kumaprograms emunyika. Not only art, almost everything.
Vakanye vaudza vanhu vanodarika makumi mashanu kuti komiti yavo ichakumbira hurumende kuti vaimbi vane mukurumbira vapihwe magwaro ekufambisa anoita kuti vafambe nyore pamiganhu yenyika. Mumwe nyanduri Muzvari Linxuve ati ashamisika kuti mutukudzi haana diplomatic passport. Muzvari Linxuve vati kuita kwehurumende uku kunonyadzisa.
Tinonyadzisa iwa mutukudzi, tinonyadzisa nyika kuti munhu of that stature kusvika zuva ranhasi hasati ane diplomatic passport, munhu anofamba in and out of the country achirepresenta nyika yet asina zvekufambisa zvinoita kuti mafambiro akaite nyore. I think it's a disgrace.
Mutukudzi azopa vanhu vashanya nzwisa yenziyo dzichange dziri padamba refu ravo richatevera. Ndakamirira Studio 7 muNorton, ndini ata achigoriwa.
You are